Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wega wega mutozo unonga ine kadhi yake, so hazvinei nokuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako iri kunze, kadhi rako rekuti uri mutoja, uri mupurisa, ndo rinokubvumidza kutenga mumashopu imamo.
Dare remakurukota roronga kutengesera mauto nemapurisa chikafu nemutengo wakaderera kumakamba kwavo.
Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii.
Asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuvhunduka chati kwatara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reWuhan kuChina kwarura chirwere checoronavirus chotaura neStudio 7 nezvematambudziko avakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nhasi rabuda nechisungo chekuti mauto nemapurisa vapiwe mukana wekutenga zvinhu zvine mutengo wakaderera muzvitoro zviri mumakamba avo. Hurumende inoti yaumbawo homwe yekuti vashandi vayo vakwanise kukwereta mari nemutero uri pasi pasi. Vamwe vanopikisa nevanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutya kupidigurwa nemauto zvakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Izvi zvabuda zvichitaurwa negurukota refinance. Iyi nyaya yabuda nokutarisa kuona kuti masivhu sevhenzi vatingati vanoshandira hurumende nyaya dzekuti vari kunetseka zvikuru kuwana zvatingati zvikwereke, zvikwereke zvavanotora kuti vagotutsira pamwe mari yavo pamwe zvinenge zvakakwana kuti mhuri dzavo dzifambe dzigare zvakanaka. Naizvozvo zvakakosha kutarisa kuti vanhu ava havangobirwi nevari pamusika mutema. Saka naizvozvo nyaya yabuda negurukota refinance yekuona kuti paitika inonzi mutual service savings fund, civil service mutual savings fund, ipande kuona kuti maemployees of government ese oita kamari kavo inzira imwe yekuti vanhu vasevhi. Kana waisa mari yako imomo wochionawo kuti unogona kunotora chikwereti, chikwereti chinenge chine mutengo wakaderera. Saka zvakadarozvo iyi kana vari memba yeiyo yandataura civil service mutual service fund, zvoreva kuti zvinove nyore kuti vatorowo chikwereti vachiita zvavanga vachii kana kuti unotenga within that cantonment mavanenge vari mumasoja imomo kana mapurisa kana murima wega wega mutoja unonga aine kadhi rake. So hazvinei nokuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako iri kunze, kadhi rako rekuti uri mutoja, uri mupurisa, ndo rinokubvumidza kutenga mumashopu imamo. Iyi zviri kushandwa pamwe chetepo nemasailo shops ari kuisirwa munhu wese, nekuti tinoziva kuti vese macivil servants vese vari kushupikawo, vari kutambirawo mari dzisina kuvakwanira.
Ko vamwe mai Mutsvangwa vanoti izvi zvinenge zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti mauto anogona kuzopidigura hurumende nekuoma kwaita zvinhu zvaakungoitirwa mauto, vamwe vachinetseka.
Vanhu havangarambi munhu ane pfungwa anongofunga, asi hazvina kutanga kuitwa muZimbabwe sekuti hanzi masoja anonzi agadzirwa imba apiwa pekugara apiwa kana hospitari chaiyo kana kuti vapiwa makiriniki ezvapo vanogara vapiwa mashop zvinhu zvinoitwa all over the world.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemunyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora.
Takagara tichitaura kuti maconditions evashandi vehurumende vese haana kumira zvakanaka, kusanganisira mauto, mapurisa nevazhinji vanoshanda muhurumende. Asi chinhu chikuru ndechekuti havazi ivo vega. Kune nyaya yematicha, kune manesi, kune madoctor, kune matechnicians, kune mageneral hand anoshanda muhurumende. Tochizoti kune vanhu vasingashandi muhurumende, vasingatoshandi zvachose, vane urombo ihwohwo. Saka kana tichiti isusu taakugadzirira mauto chete, ndinoona senge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka. Ngatigadzirirei mwana wese weZimbabwe. Kune vanhu vasingatoshandi munyika muno vari kunonga svosve nemuromo. Kumaruzevha kwatinobva uku vanhu vari kutambura zvikuru, nyika yedu yapinda urombo. Chiri kukanganisa hurumende ndechekuti inongotarisa chete kuti taakupa masoja kana kuti taakupa mapurisa, izvozvo kurwisanisa masoja nevana veZimbabwe. Mwana veZimbabwe wese ari kutambura.
Saka semaonerenyu poitwa sei apa?
Saka kana kuchinzi kwaakuitwa subsidy yefood, zvichireva kuti kuderedzwa kwemitengo, hurumende ichizobhadhara zvimwe, ngazviitirwe munhu wese. Vari kumapurazi vakapiwa minda waya waya, hakuna chiriko chakabuda. Komandi gore rino haina kumbopa vanhu zvinhu. Saka munhu wese weZimbabwe ngaaonekwe, munhu wese murombo ngaaonekwe, kwete kuti totarisa one department chete. Izvozvo zviri wrong.
Chingava chikonzero chei chaizvo chingapa kuti hurumende ide kutanga kutarisa ivo vechiuta?
Kunenge kutya mauto acho. Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambura, ende vari kutambura vese. MuZimbabwe muno mune vanhu 13 million. Pa 13 million ndingatoti more than half kana kuti 9 million vanhu vari kutotambura zvikuru.
Muteedzeri wemunyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura weZANU-PF muChinoyi vaVosta Mashevedzanwa nevamwe vavo vapfumbamwe vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemhosva yekurova mupurisa nemusoja avo vaida kuvasunga vachitengesa mari mumugwagwa zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi wedare muChinoyi vatapiwa bhanda. Vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vaDesire Mwarukira, vaFelix Gonesi, vaNjabulo Ndlovu, vaGreater Nyarukokora, vaSimbarashe Tafumanei, vaKudzanai Samuel, vaMelusi Ndlovu pamwe navaBlessing Nyango, avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa, vabatwa nemhosva mbiri idzi. Vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe, zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete. Musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava. Asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamira ichamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro.
Hapana zvatikaita nemutongo, asi zvatinoita isu semagweta tinoshanda nekutumwa. Client yedu yatiudza kuti tipfure mberi tiende kudare High Court tinoita appeal yatinozi appeal pachirungu against both the conviction ne sentence yacho tofura mberi kuti hatina kugutsikana nechi nemutongo ndozvakatoma neclient yedu izvo saka cha tofura mberi zvitirogadzira mapepasi ekuti dini tiende kudare pamusoro.
Sezvo vamashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election.
Then in terms of vachi maruza avabika haufani kuva une criminal record. Now you don't have a record, then you cease to do what? The kanzura then kutova by election. Saka tivanoita nechekutika akanota apiu. Problem ya appeal ya criminal court ya kasa ni appeal ya civil court. Appeal ya criminal court hai suspend conviction automatically. Andika. But appeal ya civil court it suspends the decision which is appealed against. So he stands convicted until the appeal is prosecuted with the High Court.
Mutemo sarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemabaye election. Asi mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaAustin Ndlovu mudunhu reMashonaland and West vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru. Nengo ye MDC inotungamirirwa naNelson Chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti ZANU PF inoda zvezvibhakera.
Zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havatwe MDC alliance dere ZANU PF nekuti mutongo wapo une chekuita nekurova ma security officers dehurumende vachipa mushure mamaseke kuita basa ravo.
Asi veZANU PF vanoti veMDC vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Poita kusawirirana pakati pevagari vemasvingo nekanzuru yavo zvichitevera kuburitswa kwemashoko ekuti kanzuru yakumbomira kuita mamwe mabasa akakosha mudhorobha iri nekuti yave nemavhiki matatu ichishaya mafuta edhiziri ekufambisa dzimotokari. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Chiziviso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuka mudzimba.
Tava tingati seMasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga diesel market tichirishaiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ige zvinezvi tanga tasvika pachinhano chekuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yediesel tanga tisisina. Asi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market, zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchirwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuro yadai zvinoreva kuti yakonewa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha weMustaf Quad 2 vaRichard Munyene vanoti kanzuro inenge yaisa upenyu hwevagari parumananzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Danenge atori munjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana nokuda kwetsvina yatinenge taugara tinayo muzimba uyezve kusina futi mvura. Tinotosangana nezvirwere zvana kolera, vana typhoid. Saka tiri tori mudambudziko risingaiti. Saka kanzuro ngaione zvokuita nguva iripo.
Mumwe mugari wekurujeko vaMaxwell Zenda vanoti kana kanzuri yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nokuti vakonewa.
Zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresidensi ambomiri kubhadhara mari yemabills zvese ndozvinoti purobharamu kanzuri, nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti apa padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvare kana kuti zaina iyo theo kanzu ndozvinoratidza kuti havatadza kuadministra. Ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunono Harare nemasvingo zvakatosiyana. We separate entities but they are all council.
Veisangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuri haifaniri kusvika pakushaisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa, nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vavanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza, asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yeNoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru rinoita kuti service delivery ifambe. Taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvekuti government yaitipa fuel direct ichibva kuNoxim. Zvisingazvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane. Iko zvino dambudziko ratava naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited, saka service delivery rinenge ichiaffectika. Saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu parent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kuNoxim fuel.
VaMaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto, uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya yekugungano remakanzuro reEben Councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachaita musangano nevatori venhau manheru ano pamusoro pechirwere checoronavirus icho charura pasi rose, uye musangano uyu uchapindwa nevamiriri veboka rinoona nezvezvirwere reUnited States Center for Disease Control. VaTrump vashoropodzawo masangano enhau nemaburitsiro aari kuita nyaya yechirwere ichi. Mumwe mutambi wegymnastics wekuSouth Africa, Kathleen Rosenkrantz, ari kutarisira menduru yegoridhe nemumwe mubairo, anoti ari kuda kuisa mutambo uyu pamusoro-soro munyika yake. Nengo dzebato rema Democrats dziri kuda kukukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika muAmerica nezuro dzakashora zvikuru mumwe ari kutungamirira musarudzo dzebato ravo vaBernie Sanders mugakava rakaitwa usiku vachiti vaSanders avo vanozviti vanorwira utongo wejekerere vanokundwa musarudzo navaTrump vachamirira bato rema Republicans. Sarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak varadzikwa nhasi kumarinda ekuHole Police uko kwavakagara munguva yavo yose yekutonga kusvika pavakazoshaya. VaMubarak avo vachemwa pachiuto vakashaya nezuro nemusi wechipiri mune chimwe chipatara chiri muCairo, guta guru renyika iyi. Mutumbi wavo uyo wanga wakatakurwa nemauto uye boksi ravo ranga rakaiswa flag kana kuti flag yenyika yavo vaendeswa kuMosque uko kwaitwa minamato vasati vaenda kunoradzikwa. VaMubarak vakazobviswa pachigaro muna 2011 mushure mekuratidzira kwakasimba kwemazuva gumi nemasere kwainge kwaitwa nevanhu vanogara munyika yavo. Kuti tizeye nezverufu rwavo uye kuradzikwa kwavo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa.
Tingangoti izvi zvinoratidza dambudziko rine vatungamiriri vazhinji vari muAfrica. Ndoona sokuti muno muZimbabwe takaitawo dambudziko ravaMugabe kuvigwa kwavo pachingoitwa makakatanwa kusvika vazovigwa kumusha vasingavigwi kuHeroes. zvavaMubarak zviri kuenderana nokuti mabudiro avakazoita pachigaro nekusava neukama hwakanaka nehurumende yakatevera mushure mavo. Izvozvo zvaita kuti vazongowana ruremekedzo rwechiuto vasingawani remekedzo yenyika yose yavaifanira kunge vachiwana tichitarisa nguva yavakanga vari kutungamirira Egypt.
Izvi zvamungataurawo pamusoro peutongo hwavo tinoziva hedu kunzi afanaka.
Ichokwadi kuti vaiva nedambudziko zvikuru sei nevanorwira kodzero dzavanhu nevaida kuti nyika inge ichitongwa neutongi hwejekerera. Saka izvozvo zvakaita kuti upenyu hweruzhinji huome. Vaingonakirwa nekutonga kwavo vanga vari vaya vanga vachityidzana navo kana kuti vaiva musangano mupati yavaitungamirira. Saka izvozvo zvaita kuti nyika yakatozoti kubva kwavo vazhinji vakapembera. Saka izvozvo zvinobvisa kukosha kwehugamba kana kuti utungamiriri hwavo muEgypt.
Pane zvidzidzo here zvingadzidzwawo nevamwe vatungamiri vachiripo muAfrica pamabatirwo aitwawo rufu rwavaMubarak?
Hongu, zviripo pakuti chidzidzo chikuru ndechekuti mhedzisiro inokosha kupfuura kutanga kana kuti zvimwe zvingaitwa pakati apa. Saka vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vanofanira kutsvakawo kuti vasiyewo rekodhi yakanaka kana kuti vave nezvinotaurwa kupupurirwa zvakanaka nevanhu vavo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mutasa vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina, muzvare Blessing Chirima, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari sezvo zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvave kudhura uye ivo nevamwe vachiri vakavharirwa mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chinonzi chakatangira muguta iri uye mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza muguta iri zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mazana mazana matatu ni makumi mashanu. Kuzia nisho nyaya ii, Marvelous Mhlanga nyauye we Studio 7, abata Muzware Chirima kutitinzwe zizere.
Kuchaina nduku gara kuuan, pahube University of Technology muuan chemchem. Zinu azombo chinji, kubapaka nguo changa lockdown, tukutona juzu kuita we, chikafu chetagu tengira pashkoro. Endi changa chiri kuuya tiji ngo tengo uzaganaka, nima same prizes. But you find kuti, iko zino manjika, chikafu chaku dura. Ma prizes are quit. Maria nda nchida pamwezi, kuti nditenge grocery rank every month. I think da kutoda Mario twice or thrice, kuti ndikwanse kuwana chikafu chinondi raramisa for a month.
Tipo onorondo yekuti wakashika sei ikoko kwa uri tichiona kuti chirwere chekorona chakatangira ikoko kuwuhan kwa muri.
Inini ndakauya kuno kuwuhan 2016 ndandiri kudzidza pachikoro pandiri panapa paube University of Technology ndanchita economics and trade ndindakabva ndapedza musi wa 9 January ndopandaka graduate tichangopedza kugraduate vanhu vakawanda vakutogadzirira kuya kumba vamwe vanga vatosimuka vatoenda kumba but vamwe tatichiri muno muchaina ndopa zvakabva zvanyanya kuita serious ma airports bavarwa iko zvino hapana kana maplane ari kufamba chero matrainer haukwanisi kuenda kana kupi especially wese isusu titori kuwana kwacho hapana kwaunokwanisa kuenda the only thing chaunokwanisa kuita kungogara uri mumba nekudya nekurara chero patinobuda chinotenga chikafu panze unotofanirwa kuti upfeke mask
pane vamunoziva here vekumusha vakabatwa nechirwere ichochi
tichitenda mwari zvedu so far pana wekuzimbabwe watatanga mumba vakabatwa nechirwere ichi
shuwiro yako ndeyeyi
shuwiro yangu really ndeyekuti kwanise kubatsirwa vari kumba tinotaura navo you know and they are doing all they can kuti tikwanise kuti even though tiri mumba tikwanise kunge tichidya ugare usina kana stress chakunetsa manje ndechekuti zvinhu zvakudhura chikafu chakudhura ndichitaura nekuda so I'm not talking only about students because tine vamwe vanhu vanga vachishanda vanga vari kumabasa vanga vachishanda vachizvichengeta nemari yavanenge vawana kubasa ikoko but you find kuti vanhu ivavo izvisunga havasikuenda kubasa vakangogara mudzimba mari yavanga vachishandisa imari yavanga vachikwanisa kushandira saka chikumbiro chedu ndechekungoti kana dei kwae zvaikwanisa siko kana kuti kuhurumende uko vakangokwanisa kutibetserawo kana nemari yongosvikirawo kana kuZimbabwean embassy muno muchina zvinenge zviri nani people are suffering out there unotozoona kuti umwe munhu anogona kutozozvizi afaka not because of the virus but because kuti munhu anga achitoshaya kana chikafu chekudya tine vanhu vandirikuudza vanga vachishanda havana kana mari iko zvino vakangogara kwozoita mamwe mastudents ekuti they were trying to make ends meet vanga vasingatombowani mari kubva kumba vanga vachitoita zvekungoshanda zvezvo zvekuti ari kuenda kuchikoro achingoitawo zvekungobata-bata teaching as a part-time job vachikwanisa kuzviriritira but right now manje tine situation yatakatarisana nayo there nothing ende zvinhu zvakudhura
chizvarwa chezimbabwe chiri muguta reWuhan muchina Muzware Blessing Chirima vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 munhau dzemitambo Harare City Council inoti yave kugadzira nhandare dzose mushure mekunge CAF yazivisa kuti Zimbabwe haichatambirwe nhabvu nekuti nhandare dzacho hadzina kukodzera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nemutauriri weKanzuru vaMike Uchideme.
Inyaya yekuti shungurudzawo seguta kuti mastadium edu haasati asvika pamastandards anodiwa neCAF. Asi iko zvino tiri mushiti rekugadzirisa nhandare dzedu kuti dzinge dzichisvika panodiwa. Kuita kuti dzimwe dzitambirwa iko zvino gwanzura yakatanga kutogadzirwa urufaro tiri kugadzira tapedza kugadzira mastadium iwayo chazoenda kudziva rasekwa kugadzirisa futi kuti dziva rasekwa inge ichikwanisa kunge ichitambirwa mitambo yenhabvu
tinoona kuti vekafu vakambouya munyika vachiongorora nhandare vakasiya vakomekedza kuti dzinge dzichigadzirwa chii chakaitawo kuti munonoke kutora matanho
dambudziko ratinogara tichema naro vakandemiri ndiro rimwe chete iroro rekuti panenge pasina mari inyaya dzemari dzatinenge tichingotaura mazuva ese kuti hapana mari dai vanga vabhadharawo mari zvichibhadhara michero kukanzuru kuti maservices ese ange achigadzirisika achienda mberi zvakanaka
hapana here homwe inonangana nenyaya dzezvemitambo idzi
homwe inenge iripo kukanzuru ndiyo inenge isina mari yapinda nekuti vagari vanenge vasina kubhadhara mari zvavanofanira uyezve tinotarisira kuti tinge tichiwana sapoti kubva kumapazi ehurumende anoitawo nezvemitambo asi mari inenge isipo uyezve tinotarisa kuti even ivanasi vachona nana PSL vange vachiuyawo nemari dzekubatsira kuti mastadium anga achigadzirwa zvakanaka nokuti ndivo vanoona nezvemitambo yebhora
tanzwa kugwanzira kuti magadzira zvinhu zvakaita semasiwa nezvimwe zvakadaro kurufaro idambudziko ripi
changosara ndechekuti nezvitigadzire machangi rumatsva tivandudze maservisi ese aripo paSaro Stadium.
Munotarisira kuti nhandare dzenyu dzinge dzapera kugadziriswa riini zvekuti mitambo ingadzoka munyika?
Panotanga mitambo yePSL dzikatarisira kuti Rufaro inenge yakushanda, patinozosvikawo pasecond half kwanzuva inenge yakushanda.
Tichitarisawo mashandiro amunoitawo nebazi rezvemitambo netsika, muri kudyidzanawo zvakadii?
Tinotarisira kuti iko zvinezvi munhu wese akuziva dambudziko ririmo munyika tichange tichivandudza mashandiro edu atinoita.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyai naGibbs Dube munhau dzeEastNdebele.
Sokusikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Nhlolanja 2020 ngoKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abe Zifa abakakhulumi lathi.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso yeCAF.
Ukurimenda lo okhokela uMnangagwa usephelele ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadibeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abazomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Kathe sifukho lukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kweleZimbabwe abahlala kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale leParliamente kweZimbabwe afuna incazelo kumphathi Tambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso yeCAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale leParliamente kweZimbabwe ligcinulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa ukwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBapafield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linqikilane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kweleBotswana eyeBotswana Football Association uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abe Zifa abakakhulumi lathi. Kodwa uma befuna usizo lwethu ngilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium which is closer to
uzakwazi ukuthi kulenkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho kwelizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
eFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi
Francis Town seduzane lasekhaya, and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhayele lapha eFrancis Town labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uJele Studio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama Warriors leAlgeria azadlalela kuphi.
UGwesela gatsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abachuphi, amabutho lamapolisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi ngenyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amaningi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi kweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku-6,558 itani eyodwa. Wathi itani yamabele yona ikuphuke yaya ku-7,260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni, njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngabele Nkomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Zenzele Ntebele.
I think kutshengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela umnankagwa usephelele ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikho cala ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebefakisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nzima eZimbabwe, imali yabo abayihola ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafetha ekhale ngokuthi imali yabo imlithwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngiyenelisa ukuthi ngimnike imali ehambe ngidingela kuleso sitolo. Okutshengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina nxa ngifuna ukuthenga into ye-$5 hayi ngafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption, ezayenza amasotsha ekhanyangana angcono kulabanye abantu. But bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short-sighted, short-term project engasoze ibehambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotsha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China oqhabunge umkhuhlane we coronavirus. uchiri mahuti sebe lesikati esite bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo ngakho sebephelelwe imali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke uthi banengi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe ngakho ke bacela ukuthi uZulu abadumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan lapho osokulabantu abanengi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili uChirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan, not only us, the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. They have been working for themselves so that they can cater for their food, stuff, and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithwele nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezijiyeneyo
And it was good because before things were really cheap like foodstuffs but now you find that foodstuffs are very very expensive
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China sixoxela ekuleyo ndawo Ikansili yakobulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi credit control and debt collection. Ikansili le ithi lumthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. Ubathabile masuku kusethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uzakwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esikhamba ngakho ukuthi sizazihlani njengezakhamizi ukuthi ukansili usendayo i-credit policy document right esicela ukuthi nxa ngithe baba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zonalezo njalo yena ukansili kuyini angakwenza ngesikwelede zonalezo zenziwani njalo la abatekekhaya imthetho kakansili benziwani kukansili isikhathi esiningi sizasebenzela eminyameni kuze umuntu esithiwa khona unesikwelede se-2 months i-interest yambulala
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakobulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70. Bethi ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagugu. Leyo ibuye incedise ukuthi ikhansili iyanelise ukuthola izimali zama-rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolisi yona le ngibona ngani ipolisi encedisa ukuthuthuka kwabulawayo
unkosikazi sikhangele Joe unobhala kukhansili yakobulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yekhansili ngenxa yokugugudeka komnotho ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu
Kathe sihlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke izikwelete nasihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizihlelile njengobulawo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawo malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelete ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuzo enjengokuthi khona abantu abadala kuthujwese imali entsha kumbe irenti entsha bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima abanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this. Abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe wiwe goli khona likababuyi. Right umuntu omdala usele endlini pulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zama witnesses the issue ye reconnection of services so akula time frame ukuthi kuza reconnect after how long ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani so kusuthi ngathi i-policy le yathi ukuthi specifically umuntu engadeposa how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so kumele be specific clause am clause 76 lwa sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usenga findiswa kakhulu lapha so khona kana kumele kube specific ukuthi i temp uyabe temper lani ngoba i stop cock umbimitha into yabe zithengele yona nalani especially manje adinla amacha njengoba ophumula south izinto eziningi siyazithengela so ukuthi ubuze ukuthi kona sengithembe nyabe ngithembe lani okungu
i council yakobulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo okuveza sobala kusiqa sokungamachumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lo municipal indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele Studio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk namhla sixoxa ngesinqumo seConfederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe ngena nokuhlelo ke ngo 8 p.m. ntambama. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America eWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esimbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Ukanye ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho hathi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixothe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. EMTC ithi uxothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, EMTC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lo meya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MTC enyakatho emandebeleni uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele uMnumzana uSondelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akasese lilunga lebandla le-MTC. Namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo, okuyizizathu azaziyo uMnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewayenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le-candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevuli yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini, and iphathi omunye lomunye uyakwazi ukuthi iphathi iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuza ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba. Sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo, kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lo nkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hatshi, asingeke sathi lokhuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi. Yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusiba lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi. But ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MTC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtungameli Gomo we-Studio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu loMnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine namakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso uMnumzana Comfort Mutshekeza utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka mahlayana.
Ngathesa ngila figure off hand sengiphume ofisini, but seyiseduzane le-5,000 ngathesi ikuma-4.5. Ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwethi lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi kuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo ngubaba kuphela.
Ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Yeah, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Yeah, abantu iqiniso sebethenga kuma black market. but akukavi kakhulu ku black market into etholakala ku black market kakhulu into njenge petrol iyahlupa etholakala ye but into zingabo pupu lalani iyatholakala here and there inamba yabathenga ku black market ilutshwana compared kubathenga kuma formal stores you will not kuthi black market yalapha Kathesi is cheaper than kumastolo. Ezimbabwe imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosenza i-eco cash. Bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market. Bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswipe or what we can call electronical transfer bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mjekeza isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Udaba lwethu lokugcina umculi weZimbabwe uNomtuma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali wenza izimanga kuzwekazi leAfrika kuzwekazi leEurope lapha ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu uyezwatshisa sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba lakumabona kude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwali dibadiba laye ke umagagisa esikoleni seCzech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthi hayi Mother Africa siqalise ngoDisemba so sipota amazwe nje amaningi khona phe Europe e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So, yisho lama artist achiyeneyo, avele emazweni achiyeneyo e-Africa.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalunga amaningi avele emazweni achiyeneyo enza okwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Yele yisho ibizwa kuthiwa i-Mother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo our acrobatics ayenziwa abanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide echiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho leminye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe we-Mother Africa, unkwali wenza njalo imicimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States. Jikelele mostly ngiyamsenza ngiyamsengiyungunkwali le-band lapho ngiyamsenza ke ezama izingoma ngisenza eyami show.
Ukhanya abantu abaningi bayamthanda unkwali njalo usekelwa lithola kuzekazi le-Europe lukhulu okumangalisayo
bayasithakazelela kakhulu so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi nemisebenzi ethe xaxa ngapha ngoba bayayidlala le mculo wethu kuma radio stations abo ayekhaya njengoba sibona isimo kade zonke izinto zinzima ama artists asindebeleni asitholi kakhulu ama platform ezintweni eziningi so yikho nje isikhathi esiningi lati sithola nalamathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlade lakhe lembobi elithiwa sithokozile elathisa okwamagama okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 hayi isiredi nje eminyangeni ezimbalwa iyabe siphumile ndizayikholisa.
Imicimbi ye-Mother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo ikhalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini
umali fula tela wohuyibo abaphethe impendulo zesizwe
Ai, mali fula tela, wawiwa bapeti mpendulo zesizwe. Ole na, lizwa kala kubani na. Maye, lizwa buza kubani na.
Mele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igama mu Ezra Jesus Bani.
Libathethisa libabiza magama.
Ye lamhla ke sima lapha ke ngomculo kaMkhwali singakafisuke enkundleni sike silichayele konoko kuyokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngani isikhathi sethu sesihloko mangoye. Wolivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Zezimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.